manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru vakanaka vateereri tinosangana zvakare mangwana mazuvara nhasi uri musi wemuvhuro kurume 19, 2018 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ine ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoburitsa mazita emakambani pamwe nevanhu vanonzi vakaburitsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo vaMnangagwa vanosimuka vakananga kuKigali kuRwanda kumusangano weExtraordinary Summit of the African Union kuri kutarisirwa kunyoreranwa chibvumirano chekutengeserana kwenyika dzemuAfrica. Varairidzi vanoti vave kuronga kuramwawo mabasa zvichitevera chisungo chabuda mumusangano waitwa nevamiririri vemasangano evarairidzi ose muHarare nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoburitsa mazita emakambani pamwe nevanhu vanonzi vakaburitsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo. Chiri pasi unotipanyaya inotevera.
Gwaro raburitswa navaMnangagwa iri rinoratidza kuti pane makambani akawanda pamwe nevanhuwo zvavo vakaburitsa mari nechitsama kunze kwenyika zvisiri pamurau. Mamwe emakambani aya anosanganisira makambani aichera mangoda kwachiyadzwa anoti Anjin, Jinani, Canadio Miners pamwe neMarange Resources. Gwaro iri rinoratidzawo zvakare kuti pane zvarwa zvakawanda zvekuChina zvakaburitsawo mazakwatira emari zviri kunze kwemutemo. Vashora pamusoro pegwaro iri munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vati gwaro raburitswa navaMnangagwa iri rinoratidza kuti hurumende haina kuzvipira kurwisana neuori sezvo pasina vanhu vane mazita makuru vadomwa mugwaro iri.
Chekutanga ndechekuti mari yawaburitsa yacho haisvike 15 billion yacho. Ndochekutanga ichocho. Saka imwe yacho ine pairi. Chechipiri ndechekuti tiri kuona kuti listi iri vanhu vakuru vakuru veZANU-PF havapo. Vanhu vakuru vakuru veLacoste havapo, havana kunyorwa ipapa. Asi tonyatsoziva tese kuti vanhu vakanga vaine chekuita nemadiamonds, vanhu vane chekuita negoridhe kuna Midlands ikoko uko. Saka listi iyi kuunzwa kwayaita yaitwa iri listi yecover up. Chechipiri ndechekuti vaMnangagwa vakavimbisa kuti mari yakabuda kunze ichadzoka. Asi pari zvino hatina kupiwa list yacho kuti mari yakadzoka ndeipi, yakadzoswa nani uye kwakadzosa mari, kwakadzoswa mari. Saka zvatiri kuona apa ndezvekuti vaMnangagwa vari kuruma vachifuridzira, vachifuridzira. Asi chavanonyanyisa kuita ndechekuti vanokavhira vanhu vari muZANU-PF. Tinozviziva kuti kune vanhu vakatoba madiamonds kuKongo, kune vanhu vakaba madiamonds imo muno, asi havamasawo apa havapo, vanhu vanozikanwa nenyika yose.
Mutungamiriri webato remultiracial Christian Democrats vaMathias Guchutu vatiwo kuwanda kwakaita zvarwa zvekuChina zvinonzi zvakaburitsa mari munyika zvisiri pamutemo kunoratidza kuipa kweurongwa hweLook East Policy waitungamirirwa nevaimbo vamutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe avo vakabviswa pachigaro nemauto gore rapera.
Taone edu urongwa wacho nelisti racho remaChina bati vanhu vanozonetseka manje kuti zvakuita sekunge vari kungochaya vanhu va
Zvichakadai, mutungamiriri wesangano rinoona nezveupfumi reZimbabwe Economic Society vaLovemore Kadenge vati mari iri kutaurwa kunzi yakaburitswa kunze zvisiri pamutemo haisi mari yekuti nyangwe ikadzorwa munyika inovandudza upfumi hwenyika.
Chinhu chikuru ndechekuti hurumende itsvage mari iyo anonzi ma FDI foreign direct investments ndizvo bedzi zvinokwanisa kuti chi upfumi hwenyika huende mberi uyewo hatizivewo kuti iye listi yatapuwa iyi ine tumari tushomashoma macompanies emamaini bedzi ndo anechi ane mari iripo saka ishu yeforeign direct investment ndo iripo asi chimwe chinhu chikuru ndechekuti tito vana vezimbabwe mabusiness people vakaita sana vana masiwa veeponet vayavaya hatingaende unotsvaga mari kubva kune vamwe tisingatsvage vedu vemunomo chii chinosakisa kuti vasauye vana masiwa vavai muno vaite sana dhangotiwo nokuti vakauya ivavava ndo vanopa confidence kuti vamwe vauye kuzoinvesta in the country
imwe nyanzvo munyaya dzezvematongerwo enyika wevachishanda nesangano reRevolutionary Research Institute of Zimbabwe vachichenesani Mutungagwa vati vamunangagwa vafanira kungogumira mukutaura chete kuti mari yakaburiswa zvisiri pamutemo asi kuti vanofanira kutora matanho akasimba kuti mari iyi idzoserwe mumabhanga ari munyika
kana kwaburiswa tiyatingati list munhu anotarisira kuti chinenge chakakura matanho achatorwa panyaya dzekuburitsa mari handifunge kuti inini listi yange chiri chinhu chaisingazikanwa chinhu kuona kwangu chaichagara chichingozikanwa asi chikuru iye zvinoita chekuti zvoitwa sei kuti zvigadziriswe kuona kwangu ndopane nyaya
vamunangagwa vati vachatora matanho akaomarira kune vasina kudzosa mari yavakaburitsa kunze kwenyika vachiti ndizvozvo zvimwe zviri kukonzera kuti mari ishayikwe kumabhanga neveruzhinji ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasimuka munyika nhasi vakananga kuKigali kuRwanda kumusangano weExtraordinary Summit of the African Union. Pamusangano uyu pari kutarisirwawo kunyoreranwa pasi chibvumirano chekutengeserana kwenyika dzemuAfrica cheAfrican Continental Free Trade Area icho chinotarisirwa kusimudzira kutengeserana kwenyika dzemuAfrica izvo zvinonzi zvichadzikisawo mari dzinobhadharwa nenyika idzi mukutenga kwadzo zvinhu kunze kweAfrica. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda neLabor and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara kuti tinzwe kukosha kwemusangano uyu.
Aichokadi musangano wakakosha mune donzvo rekuwandudza kudyidzana kutenga nekutengeserana munyika dzemuAfrica nyaya dzetrade nyaya dzemarket access zvinoita kutiwo upfumi hwenyika dzemuAfrica hungochisimukira saka I think musangano wakanyakukosha extraordinary of course problem ingoripo ndeye kutranslata zvatinenge tabvumirana into action on the ground hazvibatsiri kungoramba muchiita maagreement asingazongati implementwa zvichizowandudza ugaro hwevanhu wemuAfrica but musangano hawo wakakosha muupfumi hwenyika dzemuAfrica
tichitarisawo mamiriro akaita upfumi hwezimbabwe zvii zvaingatarisirwawo kuti ingawana kubva muchibvumirano chakaita sechiAfrican Continental Free Trade Area
ndakataisa nyenga yakaita setsu I think zvatinofanira kuita chekutangisisa kuwandudza competitiveness yeekonomi yedu kuwandudza production yemaindustry edu kuti tikwanise kunge tiine zvatinogona kunge tichitengesa kune dzimwe nyika nekuti kana mafainirana chichibvumirano chakadai zvakureva kuti maakubvisa matrade barriers mabarriers anokanganisa kutenga nekutengeserana saka kana musina zvekutengesa zvacho hamubhenefiti zvakanyanya saka tinoda kuwandudza competitiveness yeekonomi yedu tinoda kuwandudza production nyaya dzeproductivity kuti takakwanisa kuwana zvatinotengeserawo vana South Africa zvakawanda zvine value iri nani tinobhenefitawo saka thini icho iyoyo ndo nyaya hombe iripo nekuwandudzawo zvakare nyaya dzeinfrastructure maroad network yedu marailway yedu kuitira kuti tinge tichidonhedza mutengo wekuita zvemabhizimusi munyika
mungaona chibvumirano chichizosiyana here nezvimwe zvambonyoreranwa asi zvisiri kuburitsa pundutso izvi
haichokwadi iroro ndo dambudziko ratinaro muAfrica hatina visionary leadership ine commitment newillingness yekuimplementa ndoda kukamuenzaniso Zimbabwe for example tiri takaagriya kune inonzi Abuja declaration yekureva kuti 50% yebudget yedu tinoiendesa kuyeote mara kwa atisa tambung kwanza kwenye tukipfura threshold yoyo saka nyaya commitment nyaya visionary leadership I think iriku berela ni kajema Afrika umashure ya dati ime leadership ime vision ya development maewana kutu zetu na made up mirana pasizi zinu kwanza kwenye shimbi nenduwa nechimbi chimbi upenyue wanu maafrika o wanduzika o shanduka mwa ni prosperity ne development.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mabharani mukuru wenyika kana kuti Registrar General vatobaiwa mudede nasi varamba kutaura makore avo ekuberekwa kukomiti yeparamende inoona nezvekudzivirirwa kwenyika uye vati vanogona basa ravo zvakanyanya zvekuti vakatodomwa kuvesa chigaro wemaregistrar general OSM Africa. Vamudede vazivisawo kuti munyika mune vanhu vane zvitupa 10.3 million uye vanhu 1.7 million vakafa kubva pakaitwa sarudzo dzemuna 2013 kusvika pari zvino. Mutori wedu wenhau Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Vamudede avo vange vakokwa nekomiti kuzopa humbo maererano nebasa ravo rekupa vanhu magwaro ekuzvarwa zvitupa pamwe nezvimwe vati makore avo haane nebasa ravo vati vanogona basa ravo zvakanyanya zvekuti sangano reAfrican Union pamwe neUnited Nations akatotuma nyanzvi dzavo kuti dzizodzidza kubva kubazi ravo. Vamudede vaudza nhengo dzekomiti iyi kuti kana dzichida kunzwa makore avo ekuzvarwa dzinofanirawo kubvunzawo vamwe vashandi vese vari muhurumende vatiwo pane vechidiki vakawanda hurumende vari kutadza kuita basa ravo uye makore haanine kugona kunoita munhu basa. Nhengo dzekomiti iyi dzange dzichida kuziva kuti sezvo vamudede vakura havasi kuremerwa nebasa here. Zvichakadai vamudede vaudza komiti kuti munyika mune vanhu 10.4 million vanokodzera kuvhota uye 5.4 million vanhukadzi. Vatiwo pane vanhu vakawanda vasina zvitupa. Vatiwo pane vanhu 1.7 million vakashaya kubva pakaitwa sarudzo dza 2013 kusvika pari zvino.
Kukubvira muna 2013 ndoda kuti muone namba yatina pano yema deaths yevanhu vakafa is about 1.7 million just after the last election kusvikapatiri izvi. Makombiuta zvedu anogona kutitora zvese izvi agoita analyze kunyatso kupai kuti ichi ndinai figure
ndaiona
inotyisa ke.
Nhengo dzekomiti iyi dzaudza vamudede kuti hadzisi kufara nemashandiro anoita mahofisi avo vachiti vanhu munyika yese varonetseka kutora magwaro ekuzvarwa zvitupa nemapasipoti. Mumiriri wemusikavanhu muNational Assembly vaProsper Mutsiami vati vanogara kutaura nezvedambudziko iri asi hapana chiri kuitwa navamudede.
Zvazviuita dambudziko ero Registrar General nehistory tagara tichitaura tichisangana sekomiti panapa ipindo muri kufunga sei kuti nyaya iyi ingabatsirika sei uye zvehandidzi kuti hamuona kuti pana zvisi kumushuko here nezera renyu kuti muzvibatsire hazvikwanisiri kuti muberukana zera richidiki vambopuwa solution iyi imi mumotorora.
Asi vamudede vati vanoziva matambudziko anosangana nevanhu zvikuru sei kunzvimbo dziri kumiganhu nedzimwe nyika uye vari kuita zvese zvavanogona kuti vaagadzirise.
Takutaura nenyaya yeborder area Chipinge. Chipinge yakaoma haisi kutamba nayo kwete. Chipinge iri worse than Botswana pamusana pekuti vanhu vanongopinda kana totora mutare chaiyo iyo mutare. Mukaenda musakubva kuvuya kukunona vakomana vakawanda kwazvo vari kubva kumiruko. Vari kuda mabirth certificates vari kuda zvitupa. Kana mapapa madokumenti iwayo vakumhanya kunotsvaka basa. Saka maofficers edu paground vanoda kuti vaone kuti chokwadi. Munhu ndewedu here?
Panyaya yekuti pane vanhu vakawanda vakabatwa pagukura hundi vari kunetsika kutora magwaro vamudede vati vanonyoresa vanhu munzvimbo idzi nguva nenguva uye havana kuona vanhu vane dambudziko iri. Vati bazi ravo rine mahofisi munzvimbo dzese idzi uye vanhu vakasununguka kunonyoresa kuti vapiwe magwaro avanoda.
Ndakanopedza sondi ndiri kumatebhelendi ndiri kuchorocho ndikabva ndikaenda zasi uko ndichinoona kuti zvii zviri kuitika. Ndikaunganidza madzishe ose tikataura nemadzishe. Madzishe akapedzisira kuti kwete imimi vanhu vedu muno ndimi musiri kuda kurejista vanhu. Mamwe madzishe vachitaura kuti vamwe vanouyana namalaicha vana vanobva kusouth africa. Hazikanwinzi baba wake ndiani anongoziya adhambwa pana amai. Hazisi nyore izvizvi.
Vatiwo vanhu vanofanirawo kuziva kuti vanotevedza mutemo kana vachipa vanhu magwaro, uye dzimwe nguva vanhu vanotobvunzurudzwa vasati vapiwa magwaro aya. Vatiwo pane vanhu vekune dzimwe nyika vakawanda vanoda kuwana magwaro emuno zviri kunze kwemutemo, uye bazi ravo rinoita basa neungwaru kudzivirira izvi. Vamudede vatiwo nhengo dzekomiti dzakasununguka kuzoona mishina yavanoshandisa pakupa vanhu magwaro. Sachigaro vekomiti vachinga Dhuve vaudza vamudede kuti vanhu vakawanda munyika vari kunetseka kuwana magwaro, uye vanofanira kugadzirisa nyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu, uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mubatanidzwa wekudzivirirwa kweEurope weOrganization for Security and Cooperation unoti sarudzo dzemutungamiri weRussia dzakaitwa zvakanaka, asi kuti dzakanga dzisina mukana wekusarudza mutungamiriri chaiye. Mashoko ehurumende anoti kambani ine chekuita nekupfurwa kwevanhu musi wa8 kurume muCambodia, apo mauto akapfura vanhu mushure mekupisa nekuparadza misha inotungamirirwa nevazukuru vemudzimai wemutungamiriri wehurumende vaHansen. Mutariri weUnited Nations Development Program, UNDP, vaEkem Steiner, avo vanga vachishanya muZimbabwe kwemazuva matatu apfuura, vanoti United Nations inofara nebasa riri kuitwa nehurumende yava muNangagwa mugadziriro yesarudzo dzegore rino. Bepanhau reSunday Mail rinoti vaSteiner vakati maridzo yava muNangagwa yekuti vanoda kuti kuitwe sarudzo dzejekerere uye dzakachena inoratidza kuti hurumende yavo iri kuedza kuita zvinhu nenzira yakanaka. Mukuzeya nyaya iyi, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa zvematongerwo enyika paTshwane University muPretoria kuSouth Africa, Dr. Riki Mukonza.
Zvazviri kureva ndezvekuti UN inenge iri kutambira gwara ratorwa navamunangagwa. Ndinoda kuti tinzwisise kuti kubva vamunangagwa vachipinda pachigaro vane maitira vakaratidza, kunyanyanyanya vekunze kwenyika, kuti aiwa ini ndine maitiro akasiyana nehurumende yanga ichitungamirwa navamugabe. Saka zviri kuitika neUN zvinenge zvikuratidza kuti ayo vakakabira, vanenge vakatambira kuti ayo vamunangagwa vanenge vari kumire pachokwadi.
Tingaone here United Nations ichiwedzera kuisa ruoko rwayo mune zvematongerwo enyika yeZimbabwe?
Hongu mukana iwoyo uripo chaizvo wekuti United Nations inogona kutounza mari ichitsigira zvainenge iri kuona sekuti ndizvo zvinoita kuti demokrasi ifambe zvakanaka muZimbabwe. Tinoona kuti pane tumwe tukunhu tusati twagadziriswa. For example, pane nyaya yeIP, mutemo weIP, mutemo weposa kusunungurwa kwenhepfenyuro kuti dzitambiro vanopikisa zvagadziriswa.
Takanzwawo vachitsanangura kuti zvaitaurwa navamugabe zvekuti vakabviswa nechisimba pachinzvimbo, ivo seUnited Nations havasi kunyanya kuzvicheukira kana kuzvitarisisa.
Rangarirai kuti vamugabe chinangwa chekubuda pachena kwavo vachitaura divi ravo renyaya ndechekuti vanga vachida kuti vekunze, vanosanganisirawo vana United Nations, vana African Union nana SADC, vati vamunangagwa muri pamasimba zviri pamutemo. Asi kana tichinzwa United Nations yakamirwa navasteina ichitotaura kuti zvavari kutaura izvo hatinei nazvo, kureva kuti nerimwe divi kupa rutsigiro kuhurumende iripo yavamunangagwa.
Avo vange vari Dr. Ricky Mukonza vachitaura parunare vari kuTswane University kuPretoria kuSouth Africa neStudio 7. Kuramwa mabasa kuri kuita vana chiremba vemunyika kwave kukonzera kuti varwere vakawanda vari mukumiganhu weZambia neZimbabwe vatsvage rubatsiro rwekurapwa kuZambia. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vamwe varwere vave kuenda kunorapwa pachipatara chemutendere icho chiri muZambia pedyo nemuganhu weZimbabwe neZambia weChirundu. Kunyange hazvo vamwe vagari vekukariba nechirundu vachigaroenda kunorapwa pachipatara chikuru chemishoni ichi, rwendo runo zvinonzi vanhu vakawanda vari kunorapwa nekuda kwekuramwa mabasa kuri kuitwa nana chiremba pamwe nana mukoti muzvipatara zvose munyika. Mumwe wevamwe akarwara akanorapwa kumutendere kuZambia ndivaerasmus dzinotyiwei, vanoti hakushaite mishonga uye hakudhure.
Uku mishonga inenge inowanikwa chane kusaidi kwe kukunangu nwani kamishonga dhani kusaidi kwe plus kuchipa je kukarapu kwa kuzambia jesha kachipa dhani Zimbabwe zunenge jesha katisipia ane.
Mumwe mugarwe kukaroi amai Faustina Gava wakasunungukira kuZambia vanoti vanhu vakawanda vave kuenda kuZambia kunorapwa sezvo vachirapwa zvakanaka.
Vamwe vatobva kunana karoi vari kutouya vachienda zvavo.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru wepachipatara chemutendere Sister Sangati, avo vanoti zvizvarwa zvekuZimbabwe zviri kurapwa pachipatara ichi. Sister Sangati vanoti varwere vari kubva kunzvimbo dziri kure seHarare.
But we have plenty of patients from Zimbabwe, a lot of patients. I don't know from when they are on strike, but it's routine. Even if there are doctors, patients, all from Karoi, Kariba, from there, even there are patients who come from Harare, up to this hospital.
Sister Sangati vanoti uwandu hwevanhu vari kurapwa vachibva kuZimbabwe hwakangofanana nevarwere vemuZambia vavanorapa. Vanotiwo zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kuwanikwa mumawadhi ose.
All kinds of patients, maternity, patients who are sick, surgical patients for operation, everywhere. Surgical half is 50-50. Zambia 50-50, so we are serving two nations.
Mukuru webato rinopikisa reAlliance for the People's Agenda, kana kuti APA, Dr. Ngusana Moyo, vanoti kuparara kwenyaya dzezveupfumi ndiko kwadzosera nyaya yezveutano munyika.
Zvinonyatsushupa. Isusu patakaona independence, nyika dziri munharaunda medu vaiuya vachizo, even shopping chaiyo, grocery, vaizotenga kupi, vaiuya muno muZimbabwe. Tichivaseka actually kuti kana tichida kutaura chokwadi. Iye zvino ndivo muri kundiudza kuti reverse, nokuti isusu tauraya chii? Economy yedu. Kana kusi vanhu vasina mabasa, kana economy isiri kushanda, it means even government chaiyo haisisina mari yokuisa muzvipatara.
Nyanzvi muya dzezveutano Dr. Emmanuel Sadza vanoti hazvishamise kuti zvizvarwa zvemunyika zviri kutsvaka kurapwa kuZambia sezvo vakuru vakuru munyika vachirapwawo kunze kwenyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakambonorapwa kuSouth Africa apo vakamborwara vachinzi vakanga vadyiswa muchetura nevanhu vasina kuzivikanwa. Vaimbove mukuru webato guru rinopikisa reMDCT Mushakabvu Vamogen Tsvangirai vakasira muchipatara chekuSouth Africa vachirapwa. Vaimba vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ava vanopomerwa nevakawanda mhosva yekusagadzirisa nyaya dzeutano munyika vanogaroenda kuSingapore kunorapwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Tevera musangano waitwa nevamiririri vemasangano evarairidzi ose muHarare nhasi. Varairidzi varonga kuratidzira pamuzinde womutungamiriri wenyika weState House musi wa27 kubvumbi uye kuramwa mabasa muna Chivabvu kana hurumende ikasagadzirisa zvichemo zvavo. Mutungamiri werimwe remasangano aya reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Achus vaObed Masaraure, vaudza Tanonoka Wande weStudio 7 kuti vadzidzisi vane zvichemo zvinofanira kugadziriswa zvinosanganisira zvekuti vadzidzisi vari kumazvikuru vari kumaruwa vasashungurudzwa nezvematongero enyika.
Tichamira basa muna May vanovhura zvikoro, hatisi kuvhura zvikoro second term. Nenge takamira basa.
Zvichemo zvenyu ndezvipi?
Zvichemo zvedu zvinosanganisira raw allowance kuti machava neraw allowance yakawanda. Salari yedu kuti ikwire kudarika poverty datum line, tichazenyeya kurohwa kuti vatichasarohwe nekushungurudzwa vari mabasa vashande zvakanaka. Tichazenyeya leave yekuti maticha abvumirwe kuenda kuvacation leave vasingashungurudzwe nekuti vabhadharwe vari pasad leave.
Maticha ari kurohwa nani?
Vanorohwa nezvematongerwo enyika mumari misha mavanogara, kunyanya vanhu vebato reZANU-PF ndo vari kunyanya shungurudza maticha nematinyoni nemamwe akapondwa nevamwe akatotiza mabasa.
Bazi rezvedzidzo hapana zvarakamboita here nenyaya iyi?
Hapana chatichaitwa nguva yose. Takatombovaendesa kuZimbabwe Human Rights Commission uko kune gwaro rakaburitswa rakaendeswa kupati yeZANU-PF nebazi redzidzo. Havasati vapindura panyaya yatakavapfumira tutarisa kutozoenda zvakare kumatare.
Maita musangano nhasi evanoshanda munyaya dzezvedzidzo mabvumirana here kurega basa mese mese?
Tawirirana kurega basa muna Mei, tawirirana zvakare kuti tichaita March musi wa27 March tichienda kwapurezidendi kuofisi kwapurezidendi sezvamunoziva macivil servant apasi peofisi of the president. Tichinopa zvinyunyuto zvedu March ichatanga nawo pakati pa1 kusvikana 2 pm tinopa zvinyunyuto zvedu nenotisi yekuti tichazenge tichizoenda pastrike kuvhurwa kwezvikoro muna Mei panotanga 17.
Makapedzisira kutaura nehurumende rini nezvese izvi zvinokunetsai uye vakati chii?
Tinogara tichitaura navo zuro chaiye taendera mamwe mapepa ezvinyunyuto. Tinogara tichitaura navo asi vanhu vanoisa zvimiti munzeve, hapana chavari kuteerera chatinoita. Asi tinoona kuti kana vanhu vatomboramwa mabasa zvaita manesi zvaita madhokta ndopavanotanga kuda kutirimuka kuti vamanyamanye vagadzirise. Saka language yavanotonzwisa ndiyo iyi yekuti tirege kuenda kubasa.
Avo vanga vari mutungamiriri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS vaObed Masaraure vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu muMDCT tichitevera musangano wakaitwa nezuro kuBulawayo nevari kuti ndivo vakafanobata chigaro chemutungamiriri webato muzvare Tokozani Kupe. Kukuwo vakasarudzwa nebato kuti vafanotungamira vaNelson Chamisa vachiitawo mumwe musangano mugweru neMDC Alliance. Izvi zvave kureva here kutsemuka kwebato reMDCT? Kana muchida kupinda muchirongwa kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa vanoburitsa mazita emakambani pamwe nevanhu vanonzi vakaburitsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo. VaMnangagwa vanosimuka vakananga kuKigali kuRwanda kumusangano weExtraordinary Summit of the African Union. Nguva yedu yabva yapera, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zininga.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njani mthwakazo muhle olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 19 kumbimbitho 2018 ngontungamili Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga
endabeni zethu lamhlanje.
Abe kusaka ukuthi uhulumende landelise imali le iphenduka, kodwa nje okusimangalisayo ukubana singaboni abaphathi intambo bezanupf kuloli luhlu ukutshengisa ukubana leli singathi i-biased.
Uluhlu lwamabizo abantu lamankampani abikwa aphumisa izimali phandle kwelizwe ngokungekho emthethweni zifihlwa kwamanye amazwe lwethulwe lamhlanje.
Ngokufanele sithengiselane kungela ma-regulations amaningi, kodwa kaphethi nje ngoba sina sithenga izinto eziningi phandle kwelizwe, kodwa njengane sizathola okuluthwane ngoba siyabe singela okuningi esingakuthengisela amanye amazwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ulubhekise kwele Rwanda ukuyasayina isivumelwano sokuthengiselana phakathi kwamazwe abensundu ese-African Continental Free Trade Area.
Odokotela lokhu beqhubeka bekhalala umsebenzi lanxa umphathintambo wezempilakahle ke wahlangana labo wabancenga ukuthi babuyele emsebenzini kusaxoxiswana ngezikhalazo zabo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla uveze uluhlu lwamabizo abantu lamankampani abikwa ephumisa izimali phandle kwelizwe ngokungekho emthethweni besiyazifihla kwamanye amazwe. Kodwa kumangalise abantu kungabi khona kwamabizo alabo abacatshangelwa ukuthi baphatheka kulokhu. UGibson Bebe usinika lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu laba abedlulwa inkulungwane babikwa bathatha izimali ngendlela ezingekho emthethweni langenkohlakalo ezifika phose ibhiliyoni lamadola 865 zamadola eMelika bezisa kwamanye amazwe. Ingwalo lezi eziveswe iofisi kamongameli namhla ekuseni bakokwe kumaqembu amathathu labo abaphendukisa imali ngemva kokuthengisa izinto phandle kwelizwe, abatshontsha ngokubhadalela izinto ngaphandle kwelizwe kungenalutho olubuyayo, labafaka izimali emabhanga angaphandle kwelizwe okungekho emthethweni. Ingcitshi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Pride Mkhono uthi uMnangagwa uzama ukulungisa udaba lwenkohlakalo olwehlula owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ngoba sekungumnyaka wokhetho.
Kusithengiseli ngezindlela uyemazwe uMnangagwa uzama ngazo zonke indlela angazikwanisa ukuthi ekhanye ebantwini engumuntu othile lo Mugabe, ngoba sekwazi uMugabe into lonke into zonke lezi zasenzeke khona kodwa engenzi lutho ngakho, kodwa zingakhangela lisile leyana lisithengisela sibuntu ugcwele amankampani amaChina labantu abavela eChina abantshontsha izimali elizweni lethu lapho. Kodwa yena uMnangagwa zingakhangela i-foreign policy yakhe ufuna ukudlelana kakhulu lamaChina akhona lawo.
Kuluhlu lwabantu abafihla izimali emabhanga phandle kwelizwe kugcwele abadabuka kweChina. Imali etshontshwe ngenkohlakalo ifika phose ingxenye yebhiliyoni i-464,204,71 dollars. enye ingcitshi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Mlungisi Ncube uthi kungaba kuhle ukuthi uhulumende esebenze nzima ukuthi imali le iphenduke yonke izonakekela abantu beZimbabwe, kodwa waphinde wasola ngokuswelakala kwamalunga ezanu-PF kuluhlu lwamagama abamele bathathelwe amanyathelo.
Babe kuhle kakhulu ukuthi uhulumende elandelise imali le iphenduke, kodwa nje okusimangalisayo ukubana singaboni abaphathi intambo bezanu-PF kuloli luhlu ukujengisa ukubana leyi listi singathi i-biased.
Usomabhizimusi obesedayela ephalamende ngamaviki aphele umnumzana Whitney Oshivayo laye kule nkampani eqanjiweyo le eyamusa edale i-Intratec. Inkampani ye-African Associated Mines ibikwa yaphumisa izigidi ezedlula amashumi ayisithupha zamadola 62 million, bese kusithi iMarange Diamonds yakhipha izigidi ezedlula amashumi amahlanu 54.2 million. Abemba iDiamond abahlanganisela iJinani Marange Diamond baqanjiwe kanye lesikolo sokubamba lokujezisa ilitshe eliligugu ele-Diamond eZimbabwe Diamond Education College. I-Schweppes Lobels Associated Newspaper abangabanikazi be-Daily News ekusileni Medical Center wange Colliery Company lamanye amaningi avezwe ukuthi abephila ngenkohlakalo. Abezinkonzo ezihlanganisela iHarare City Central Adventist Church, iFamily of God leZayoja lawo bakhona kuluhlu lwabaphatheka ekuphimiseni izimali phandle kwelizwe. Abantu lamakampani avezwe namuhla abekulolu luhlu angaphose afike inkulungwane ezimbili 1844. Kumele isithu seHarare, nguGibson Bhebhe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uye kwele Rwanda namhla uyahlangana labanye abakhokheli bamazwe asezwekazi le-Afrika emhlanganweni wokulobelana isivumelwano sokuthengiselana phakathi kwamazwe abo ese-African Continental Free Trade Area. Umnangagwa uhamba lequla labaphathintambo abagoqela obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo, owezokuthengiselana umnumzana Mike Bima, lowezokuhamba kwezimota lokuthuthukiswa kwemigwaqo umnumzana Joram Gumbo. Isivumelwano se-Free Trade Area lesi siletha ndawonye wonke amazwe ase-Afrika ngaphandle kwele-Nigeria, lona elithi lisasicwayisisa lingakasayini. Injongo yaso emqoka ngeyokwenza ukuthengiselana phakathi kwamazwe la kube lula. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kutshera uchasise okunengi ngalesi sivumelwano.
Abantu bakwanisa ukuthi bathengise uzeyazi be-Afrika kungela ama-problems amaningi. Uzakhumbula ukuthi kule mthetho nxa sikhangele ama-economies ukuthi i-South Africa sinama-regulations, ezikade sinama-regulations. So i-Free Trade Area uyaba sekunama-goods nama-services esikwanisa ukuthi iZimbabwe kumbe iRwanda ngokwayo kumbe iKenya iyakwanisa ukuthi ithengisele abanye abawezayazi le-Afrika under esingathi ama-same rules kumbe ama-standardized rules kumbe imithetho efanayo. So yiso isivumelwano sangikhona esinjengase-European Union.
EleZimbabwe kuyini eliza kuthola kwisivumelwano lesi?
Njengoba umnotho wethu kathesi ufoko ukuthi uyakhula ndijana, kulutshwane esingakuthola, kodwa nxa kuyeukuthi i-economy yethu isivuyile ndijana, singathola sibili i-foreign currency ngokwanisa ukuthi sithengiselane kungena ma-regulations amaningi. Kodwa kathesi nje ngoba thina sithenga izinto eziningi phandle kwelizwe, kodwa njengale sizathola okulutshwane ngoba siyabe singela okuningi esingakuthengisela amanye amazwe.
Ngezinye indlela kuchera isivumelwano lesi sikhipha imigoqo yokuthengiselana, senza ukuthengiselana phakathi kwamazwe ase-Afrika kube lula.
lilo iqiniso kodwa abazoqala ngakho ukuthi bazadinga ungama-social services okulutshwane yokuthi bangazama ukuthi baqale ngawo, ingaba yithukela, ingaba yi-fertilizer, ingaba yi-cement, bazadinga amagoods abazathi sizaqala ngalawa. Nxa ukusebenza bazahlebe ngezilele amanye, kodwa uduko esilubonayo khathesi ukuthi i-economy enkulu kakhulu ku-Africa, i-economy yase-Nigeria, bathi bafuna ukumantijana, bafuna ukwenza amanye ama-internal consultations. So bayebengasayini kodwa ngeke wenze ukuthi isivumelwano ingaqhubekele phambili. Nxa kuyukuthi abe-Nigeria bazajoyina, bayajoyina isitimela sesihamba.
Umnumzana Masimba Kutshera uhlaziya ezenotho sixoxela eseHarare.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Inhlanganiso emela izisebenzi kobulawayo iZCTU imanyene lezinye inhlanganiso ezizimeleyo zazisa ukuthi njengenhlanganiso zisekela uNkosazana Thokozani Khuphe ukuba umkhokheli webandla eliphikisayo eleMDCT. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Emhlanganweni webandla le-MDCT inhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU iphume emgceke yathi isekela umuntu olandela isisekelo sombuso webandla, ngakho ke basekela uMakhuphe. Lokhu kwaziswe ngomele iZCTU wobulawayo umnumzana Ntando Ndlovu othi bazafeza abakuqala ngomnyaka ka-1999.
Sisa baba chisa, pacha kupe pacha, pacha kupe pacha, pacha kizi kezi pacha. We want to actually say in this series, we are fully behind Dr. Thokozani Khuphe. There is a series, we are going to finish what we started in 1999.
Evumelana loNdlovu umnumzana Mbuso Fuzwayo uMabhalane jikelele we-ibhethu likaZulu laye uthe usekela uMakhuphe ngoba amagama abizwa ngawo esebuhera okuthi dissident anembali embi kusukela ngesikhathi sombhuqazwe weGugura Hundi.
Khonokuyana mbona ngazathi kuhlala kudalani uKhuphe esizweni. Kuqakathekile ukuthi inkokheli zizame ngoba inozidala yonke lento ukufundisa abantu ukuthi hayi singayekela ukuvumelana kodwa kasingabizani ngamagama anjani adala inzondo. Ngoba mina ngicabanga ukuthi okungenze ngakuya khona la ngibuya insolidarity yokuthi abantu bakithi babizwa ngamagama anjani amabi.
Umnumzana Nkululeko Chuma osuka eFilabusi emele inhlanganiso yeMission to Live Trust uthe bayamsekela uNkosazana Khuphe kungakhathalekile ukuba labo abamelana laye bathini.
uMakhuphe simi ndawonye laye ngimele inhlanganiso iMission to Live Trust. Sibone ngani mama uMakhuphe uqonde kakhulu njalo uyasekelwa ngabantu abaningi. Lami nginje ngiyamsekela kulowo mbono wakhe ukuthi athi hayi ngihlukana lani kulokhu ngoba lephula isisekelo sombuso.
Ezinye inhlanganiso ezingenela umhlangano yi-SITE, i-BUPRA, i-WILD, i-NYDT, i-SDF lezinye ezehlukeneyo, amabandla aphikisayo labezenkondlo ezehlukeneyo kunye nengatsha ze-MDCT ezisuka kobulawayo iMathebeleland North leMathebeleland South. Ibandla le-MDCT laqalwa izisebenzi ngomnyaka ka-1999 imanyene labenhlanganiso ezimela amalungelo kaZulu enhlangothini ezehlukeneyo zempilo bathe sebekhathele ngabantu abephula isisekelo sebandla mahlayana bethi bengaqhubeka bethule bengakhulumi kuza kuba sengathi bayavumelana lokwenziwa ngezinye inkokheli ze-MDCT ezilale nkethabe chabi. Ngimela iStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi bahlanganele umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana David Parirenyatwa namuhla wacela ukuthi babuyele emsebenzini uhulumende sazama ukulungisisa izikhalazo zabo. Kodwa odokotela laba bakwalile lokhu bathi bafuna uhulumende abengezelele iholo andubana babuyele emsebenzini. Odokotela abasebenzela esibhedlela zikahulumende bakhalale umsebenzi ekuqaleni kwalenyanga besithi bafuna ukwengezelelwa iholo kanye lama-allowances. Lanxa uhulumende esithi ukhangelele ukuthi odokotela babuyele emsebenzini ngemva kwenkulumo zanamuhla, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association umnumzana Mxolisi Ngwenya utshele iStudio 7 ukuthi lokhu akusoze kwenzeke.
Ku-Life Talk lamuhla sihlolisisa ukudabuka phakathi kwebandla le-MDCT. Kuza kwenzakalani kubandla leli na?
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Umongameli Vladimir Putin wele Russia ubike ukuthi kakacabangi ngokuguqula isisekelo sombuso ukuze enelise ukuncintisa kukhetho oluzayo. Uthe ebuzwa ukuthi uzancintisana eminyakeni eyisithupha elandelayo, ubizwa wayehle wathi abantu bafuna abuse aze abe le minyaka elikhulu na.
Ngokuphuma kukhetho lwakule Russia kuveza ukubana umongameli Vladimir Putin usenqobile. UPutin sekhangelelwe ukubusa kweminyaka eyisithupha ngemva kokuthola usekelo lwamavota isilinganiso sokungamachumi edlula ayisikhombisa ekhulwini.
Izakhamizi zemaphandleni ikakhulu ezigabeni lapho kungafinyeleli lulwa ngenxa yobubi bemigwaqo zamukele ngenjabulo inhlelo zempilakahle ezokuthi bathole usizo kungekho nhlawulo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso e-Lions Club bemanyene labe Zimbabwe Diabetes Association bathi kungalesi sizathu bekubona kufanele bafike kulezi ndawo behamba labodokotela abazinikeleyo ukutholisa usizo lwemfundiso lokuhlolwa kungelanhlawulo. UNkosikazi Sonile Nemaoko wasendanga esigabeni sezakha ngomunye otshengise ukujabulela lolu hlelo lokuhlolwa kungelanhlawulo ngabe-Lions Club emkhosini owenzelwe esibhedlela esindala Semashoko Old Mission Hospital eBikita South.
Lapha sikhona isibhedlela siyahamba almost 27 cases. So umntwana angagula ebusuku yebo amaklinikhi akhona but ikliniki eseduzane iba noncedo esibhedleleni ezinkulu. Leso into esifuthi sibile sikhala ngayo lathi ukuthi ngayo isibhedlela siyaba seduzane. Njalo isibhedlela namaklinikhi akhona abe le doctor ohlala duzane khonapho.
Kwasekelwa ngukosikazi Consilia Chikwariro waseChikwariro Village khona eBikita South.
Esibhedlela ngilamakliniki lapha kungangela mali yokuthi uyelatshwe indoda engasebenzi kunzima bafuna imali. Akhona mara akachana amashoko yiko kungcono.
Ukuba khatshana lakhatshana kwala makliniki lezibhedlela unkosikazi Chikwariro uthi ufisa ukuba ngabe uhulumende uyakulungisisa hatshi ukuthembela enhlanganisweni ezizimeleyo.
Ngifisa ukuthi lina elibuye ngapha lisela lisenzela amakliniki ukuthi lathi singadakele kulabanye abadubekayo abangelawo umuntu ozawasiza ukuthi noma ungazikanda bazayelashwa ngani. disifakelani ama clinic ukuthi ihospital iyadura iyabefuna imali into yonke ifuna imali vele.
Umgcini sihlalo wesigaba sesithathu senhlanganiso ye-Lions Club umnumzana Cosmas Chisale ulandisa ngokubenze baphatheke kule mikhankaso.
We used to have 4 pillars of service.
Besiphelela kuzigaba ezine kuphela kwezokusebenzisana kwethu lozulu. Lapho besikhangela uhlangothi lwabasakhulayo, uhlangothi lwokusiza ngesikhathi sendlala, sikhangela uhlangothi lwokusiza abalenkinga zamehlo kanye la uhlangothi lwezemvelo. Yizo inhlangothi ebesiqondana lazo ekusebenzeni kwethu, kodwa sesingezelele kizo. Lizonanzelela ukuba isifo sechukela lemvuzane sekuyikho osokubulala abaningi. Kungenxa yalesi simo abehofisi yethu mhlaba wonke bekubone kufanele singezelele uhlangothi olubalisa imvuzane ehlasela abantwana lesifo sechukela ekusebenzeni kwethu lo zulu oswelayo.
Obona ngezokukhulumisana lozulu enhlanganisweni yeZimbabwe Diabetes Association umnumzana Simeon Jamanda uthi kulusizi ukuba uzulu kakhulukazi emaphandleni esengothembele enhlanganisweni ezizimeleyo isikhathi sonke, ikanti akumelanga kube njalo.
What I've seen is people here value their health more than anything else.
Isifiso salaba bantu bekuyikubana babonane labodokotela ngoba bayasilela lapha emaphandleni ukubona lawe ukuba lokhe bebhodabhoda ngoba bengafuni ukuyela bengazange babonane labodokotela. Bebezobuyela ngoba isikhathi sesihambile, kodwa iqiniso ngelokuthi bebengafuni ukubuyela emakhaya bengazange babonane labodokotela. Akade bekufuna nje ikuzwa ukuba odokotela sebekhona bese betholiswa lolu sizo abaluswelayo.
Lesi simo uJamanda uthi kumele silungisiswe nguhulumende anakekele impila kahle yabantu bakhe ngoba kungumthwalo wakhe.
So I think this is a very big challenge that the Minister of Health.
Ubona kwami le inkinga enkulu okumele abogatsha lwezempilakahle bayilungisise ngokuphangisa, batholise imali kuzibhedlela zemaphandleni lapho zivele zilutshwana khona, atholise njalo imali yokusebenzisa ukuqhuba imikhankaso yokufundisa uzulu phezu kwezokuzivikela kwimikhuhlane evikelekayo. Kusize kakhulu ekwehliseni abahlaselwa yimikhuhlane, uphathise uhulumende kwezokulondoloza imali lempilo yabantu.
Abakho odokotela kulezi zibhedlela okusuka kube ludubo oluphindiweyo lapho abantu besiyadinga usizo lokwelatshwa kulezo zibhedlela lamaklinika. Lanxa umbiko ohlelo lokubalwa kwabantu olwenziwa ngomnyaka 2012 olwe-National Census luveza ukuba isilinganiso phose amathumi ayisikhombisa ekhulwini zabantu elizweni kungabahlala emaphandleni, lokho isilela intuthuko kulezi zigaba ogoqela kwezempilakahle. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Izakhamizi zeLupane zithi ukwehluleka kukahulumende ukwakha isibhedlela esikhulu kulumango sokuzivangele ukuhlupheka okukhulu ngenxa yemango emide okumele zihambe nxa sezithe zahlaselwa imikhuhlane edinga odokotela abezinga laphezulu. Kubika uBathabile Masuku.
Ukwakhiwa kwesibhedlela lesi kwaqala ngomnyaka ka-2004, kodwa kuze kube lalamhla uzulu esabelweni lesi usebenzisa isibhedlela se-St. Luke's eLupane, kuthi abagula kakhulu baya koBulawayo. Umnumzana Colin Dube oyisakhamuzi saseLupane uthi bafisa ukuthi isibhedlela lesi siphele ukwakhiwa ukuze benelise ukuthola usizo kiso.
Kulesibhedlela lapha eLupane esaqalisa ukwakhiwa ngo-2004 yi-provincial hospital. Sikhangelele ukuthi uhulumende nxa engayenza i-budget allocation isibhedlela lesi siphele, kwenzeke ukuthi lade njenge-province benefit. Kulesibhedlela phela esisebenzisa i-mission hospital e-St. Luke's kayisiphathisi kakhulu.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Dudu Nyathi uthi abala sibhedlela bathembe iSt Luke's kodwa layo vele ilodubo lokuswela imithi.
Eh, thina lapha eLupane siyele sikhalazo sikhulu kakhulu ngoba asila sibhedlela. Isibhedlela esiqonda kiso yiSt Luke's Hospital. Kodwa usingu mangwe njalo futhi sile zindleko eziningi wo uthi siye khona kumele sigade futhi sikhangela abantu abaningi vele from eLupane isibhedlela sona lesi lanxa umuntu nxa engahamba nxa engarefer sesiyaphambili ukuba nzima ukuthi khona sihambe njengemuli sesiya khona ngale. So sile sikhalazo kakhulu ukuthi nxa uhulumende lo ongenile omusha nxa engabuye ezosiqedisela isibhedlela lapha eLupane ukwenza ukuthi singabi baningi esibhedlela sisodwa.
Ilunga ledale lephalamende leNtumbane ohlala kukomithi yezempilakahle umnumzana Dingilizwe Chuma uthi njengephalamende abalalwazi ngesibhedlela leso ethi bazaphenya ukuthi kuyini okumisa ukwakhiwa kwaso.
As a member of the portfolio committee on health and child care, being a lawyer, all the way you are not expected. We should be discussing the matter foundation level. Although the foundation is not allowed to legal, but as a health committee, we are not privy to that information. So we get together as a committee and we discuss the system. We try to see who chairperson of committee to talk about the apartheid hospital. Maybe by the lawyers. Sesibona sana ukuthi mhlawumbe sifind out ukuthi why silokhu esikufoundation level ama-provincial hospital akula. So kuyadingeka ukuthi lesibhedlela sakhiwe siservise uluhlu lwe-Matabeleland.
Izabelo zeMatabeleland North kanye leMatabeleland South azila zibhedlela ezinkulu eziqondane lezabelo ama-provincial hospitals kodwa zisebenzisa izibhedlela zama-district ezingelamandla kanye labodokotela abakhangela izabelo. Ngenxa yalokho, abahlala endaweni lezo bathi kunzima kakhulu ukuvakatshela izihlobo zabo eziyabe zilalisiwe. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emidlalweni kakhilikithi linqotshwe okwakuqala kumncintiswano wokudinga amazwe aza kuyaphatheka kumdlalo yezizwe zomhlaba ngomnyaka ozayo lapho litshaya ngama-wickets amane liqembu leWest Indies lamhla emini. Intathezi indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe liqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi angamakhulu amabili lamashumi ayithoba mnembili lethoba mnemunye 289 lilahlekelwe ngabadlali balo bonke. Kwathi leWest Indies seliphendula lenelise ukuthola amaranzi angamakhulu amabili lamashumi ayithoba mnemunye sekusele amabhola ayisithupha oba liqede ama-overs alo angamashumi amahlanu njalo selilahlekelwe ngabadlali abayisithupha. Limpumela itsho ukuba iqembu leWest Indies yile selindize lahlala phezu kwengalane yemiklomelo lile miklomela eyisithupha kuthi leZimbabwe lehlela ahlala endaweni yesibili lile miklomelo emihlanu. Omabili lawa maqembu alakho uba yiwo angafinyelela kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni leNgilandi ngomnyaka ozayo nxa enganqoba emidlalweni yawo yokugcina. Njalo ukapteni weqembu leZimbabwe uGraeme Cremer uthi ulethemba ukuba baza kufeza lokho.
There will be a bit of pressure. It would have been nice to come out on top today and less pressure.
Aluba besinqobile namhla besizadlala umdlalo wethu okugcina sikhululekile kodwa akusenzakalanga lokho yikho ke akusoze kube lula emidlalweni wethu okugcina kodwa sizazama ngamandla ethu wonke ukuthi sihle siqale umdlalo wokusisidla amahabu.
Iqembu leZimbabwe lizadibana lele-United Arab Emirates emdlalweni walo wokugcina wesigaba se-Super 6 ngolwesine kuthi eleWest Indies lona lizadibana lele-Scotland ngolwesithathu. Amaqembu azaphutha imidlalo ye-Super 6 esendaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiwo aza kuyaphatheka kumncintiswano wezwe zomhlaba ikanti azanqikilana njalo kudingwa uba yiliphi iqhude elikhulu kulimidlalo eqhutshelwa kweleZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Oh,
Kuzisa kuphela kazinja uthi yena singamaNdebele ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Uluhlu lwamabizo abantu lamankampani abikwa akhupha phandle kwelizwe izimali ngokungekho emthethweni zifihlwa lwethulwe lamhlanje.
Umongameli Emmerson Mnangagwa olubhekise kwele Rwanda ukuyasayina isivumelwano sokuthengiselana phakathi kwamazwe abensundu ese-African Continental Free Trade Area.
Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.